Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 11th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
And tonight on Live Talk, we are talking about the fresh wave of housing demolitions and farm evictions.
To join our discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 media wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com.
The minister advised the council and the whole people who have bought stages from the land barons to break their houses themselves. After all, they break their houses, they will go back to the council for reallocation.
Mashoko egurukota iroro anotaridza kuti hapana chido chaicho chekutevedzera zviri mubumbiro remutemo. Nekuti isu basa redu nderekungocherechedza chete kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa here muZimbabwe.
Once again, thanks for joining us in tonight on Studio 7 Live Talk. We are talking about the fresh wave of housing demolitions and farm evictions.
Government yesterday issued a three-week ultimatum to Chitungiza and Manyame Rural District Council residents to destroy their illegally constructed houses. The houses are said to be built on wetlands and over sewer pipes. In Mazuwe, settlers at a local farm are also facing eviction, allegedly to pave way for the first family.
But human rights groups are saying the move by the government is unconstitutional, and it reminds many Zimbabweans of the so-called Operation Murambatsvina, or Clean Out the Mess, that was launched in by the government in 2005. This led to the United Nations sending its special envoy on housing to Zimbabwe, that is Anna Tibaijuka, and the United Nations condemned the Zimbabwean government for demolishing people's homes without giving them alternative accommodation. Gibbs,
what do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp. Our number is 1-202-465-0318. That number again, 1-202-465-0318. Yeah, for it kunjalo.
Ndizvozvo Gibbs, nasi tiri kuti tinge tichitarisa nezvakuchirwara nevamwe kuti chirongwa chiya cheOperation Murambatsvina chinenge chakudzoka, vanhu vachinzi putsai dzimba dzenyu. Hongu vakawanda varutenderana kuti pakavakwa dzimba idzi hapana kunge pakamira zvakanaka, asi dambudziko rakaitika nderekuti panenge pakapinda nyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti vanhu pavanga vakuda kuenda kusarudzo, gurukota rinoona nezvematunhu vachombo vakaudzwa nevakawanda kuti pane vanhu vari kutengesa iwo mastenza asiri pamutemo, asi hapana chakaitwa nehurumende. Iko zvino vanhu vapedza kuvaka kwakutonhora kuZimbabwe semazira ako, vakunzi vanhu vachibve uye mumbiro remutemo rinoti iro kana uchida kubvisa munhu paakavaka imba ingave yakavakwa zviri pamutemo kana kuti pasiri pamutemo, anofanira kupuwa imwe nzvimbo yekuti aende kunogara, kana kuti alternative accommodation. Gibbs,
ye kunjalo ke Blessing, siyakhumbula sonke ke isikhathi lesana sikamuramatswina abantu abaningi Blessing badilizelwe izindlu kuze kube lamhlanje abanye lokho behlala egangeni. Siyakwazi ukuthi uhulumende wayenza lokhu okuthiwa ngu-operation karikai kumbe hlalani kuhle. Ye, so ke kodwa akuzange kuhambe kahle. Siyakwazi endaweni enjenge-Country Park izindlu zangkhona zaziyakhiwe kodwa zaziyisibhubhubhu ukuthi vele kwawungeke waphuma ngapho uyingena ngale. Kodwa lokunye kwakukhona ukuthi kwawungela ama-pipes ayefakiwe khonapho ukuthi kulungiselwe abantu. EGwanda kwakuyi-same story, Harare same story. So xa sikhuluma nje kathesi sithi abantu bayesaba ukuthi kungenzakala khona kuyana bagcina behlala egangeni ye so kusobala ke lapha zulu kandaba ukuthi ukudilizela izindlu kuyabuya ekhona ngapho ke eChitungwiza kanye leManyame kodwa ukuthi abantu laba bangakukansili nxa sokudiliziwe bayenelisa ukuthi banikwe umhlabathi omncane lapha bangakha khona abangani bakufuna ye siyakwazi ukuthi ke isisekelo sombuso welizwe kasivume ukuthi umuntu adilizelwe kumbe idumba lakalalo ngoba ungadilizelwa kuyazi ukuthi uyahlala egangeni so umuntu phela akahlala egangeni blessing umuntu uhlala endlini ye so ke as time for it sizothi khama njani so zulu kandaba fonani katesi nasi nombolo 0012026192077 ye lingafona kanye siyalifonela khona ngapho.
Yeah. Of course, there is a statement from the Chitungwiza Residents Trust about the threats by the minister to demolish homes in Chitungwiza. And let me just read briefly Gibbs, the statement that they sent to us. They said Minister Chombo yesterday led a group of ministers to Chitungwiza for a stakeholders meeting on alleged illegal housing demolition in Chitungwiza Seke and Nyatsime housing project. The meeting was held at Hotel Mbaiwa, formerly Hotel Nyamutamba, in the morning. Ministers also in attendance included Sevia Kasukwere, Environment Minister, Stembi Sonyoni, small to medium enterprises and cooperative development, and also the Deputy Minister of Local Government, Bigi Matiza, and Chitungwiza Residents Trust, Chitrest, was invited to this meeting as a stakeholder, but withdrew from the meeting a few minutes after it started, since the setup resembled that of a political gathering. And the statement adds, ZANU-PF leadership was the majority of those invited in this meeting, which was to address non-political issues. The Chitrest director and treasurer had attended on behalf of the organization, but left in a huff after realizing the anomalies at the meeting. And after the two had left, Minister Chombo attacked the Chitrest and other human rights defenders for approaching the courts to bar the illegal housing demolitions. He questioned why the residents' movement had gone to court, challenging human rights violations and the illegalities associated with the planned illegal housing demolitions. That's a statement, just part of what the residents are saying transpired yesterday. And I think, Gibbs, we have our first guest.
Yes.
Mr. Peter Moyo is a councillor in Harare. Councillor Moyo, good evening.
Good evening. How are you?
I'm doing good. And thank you so much for joining us. Now, Mr. Moyo, what is your take on this threat or directive by Minister Chombo? He gave an ultimatum of 3 weeks to some residents in Chitungwiza to demolish their houses or risk being evicted by the army and the police.
Well, first and foremost, we need to understand where this emanated from, these illegal structures emanated from. Firstly, it was during the election time when the politicians from ZANU-PF were giving this land to the landless people, to the desperate home seeker. And they gave authority to say, go ahead and build your house. You own this country. This is your land. When we were saying, no, this is not correct, because we are actually creating cholera and other diseases. So as government, what you are doing is not correct. And we conscientize this to residents. We said, please, take note that the only people who are legally empowered to give you land is none other than the local authorities. So they went ahead and gave these open spaces to desperate home seekers, irrespective of political affiliation. But most of them, they were ZANU-PF people. Now, today, it's now wrong. But we, as the local authorities, we are saying, okay, government, you are government. You get these people to say, stay there without planning, without even road access, water, and what have you. As local authorities now, we are now regularizing their stay there. Now they are saying, it's wrong, you don't regularize. We want to evict them when it is raining, when it is cold. That is inhuman. As local authorities, we have been trying to regularize what they did in the first place. My comment is just to say it is very unfortunate for our leaders to act the way they are acting.
Mm-hmm. Thank you so much. And we are now being joined by human rights lawyer Jeremiah Bamu. Mr. Bamu, good evening.
Good evening, Blessing. How are you?
I'm doing great, and thanks for joining us, Gibbs.
Mr. Bamu, what can you say about the pending demolition of houses in Chitungwiza?
Without a court order having been obtained, the demolitions will remain illegal. There is need for the government to comply with the law at every stage.
So now we see that there was a high court order that was issued on the 7th of February, and there was supposed to be a final order which was supposed to be issued on the 27th of February. So at the end of the day, if there was no final order, you know, actually blocking the Chitungwiza Council for carrying out these demolitions, do you think that maybe the minister is using that loophole to actually say, okay, there was no court order, let's go ahead and demolish them?
If the minister was part of that court process, he cannot manipulate that loophole. He should wait for the matter to finalize. Although ordinarily, if a matter is not pursued after a provisional order is issued, the provisional order might be considered as having been discharged. But in this circumstance, you're not only looking at the presence or absence of a court order. You're also looking additionally at the obligations of the government to provide shelter to all citizens in terms of what the new constitution says.
And the minister had no kind words for your organization, Mr. Bamu, saying you are talking about human rights and trying to protect people who built houses that are essentially illegal, because the houses were not supposed to have been built at those places anyway.
The minister's unkind words are a bit unfortunate. He only needs to be reminded to read his constitution, since he was a party to the constitution-making process through his political party. They need to read back and understand what they wrote and said, this will be our supreme law and will abide by it. And it is in terms of that supreme law that the specific obligations, when you look at Section 28 of the Constitution, it obliges them to provide shelter for every citizen. And you then look at other provisions like Section 81, which make it mandatory for the government to provide shelter for children. So if they proceed with the demolitions in a haphazard manner without providing alternative relief for those who will be affected, they are going against what they committed themselves to be doing.
Thank you so much. And for those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the fresh wave of housing demolitions and farm evictions. And tinemwe mutereri wedu kutanga Gibbs vakamhamba makadi. Vakamhamba makadi.
Ndinofara zvikuru makadi iwo ivovo.
Aiwa isu tiri nani. Muri kuona sei nyaya yekuchitungwisa iyi?
Ya, nyaya iyi ikaiga maita zvakanaka. Ndotenda kuti mandifonerawo after a long time. Right. Nyaya yekutanga kandiye kuti ndanzwa kuti izvo ino kwanzi kune ma-developers ndevaipa vanhu ava nzvimbo and so on. Why is it vakombo vasingadhiri nevanhu ivavavo? Isusu muzimbabwe background yatinayo. And for your own information, ini ZANU PF chaiyo vanondiziva navachombo vacho. Ndirwadza zvikuru kuti izvo vanhu vacho vatoti toda kuti ndivari kutambura zvo zvatoziva, kana kuti kuti masanctions of course toziziva. Takahwina tahwina kudaro apa zvigaro here tichiitana saizvozvo izvi? Hatina kupfuma zvakafanana, vamwe vagere zvakanaka, isusu tiri kutambura day in day out. We can't even afford to put food on the table. And vanhu vakavaka dzimbava kana vakaisiwa kupurazi iyoyo is now developer. Haina kana chakaiswa ikongoko. Anotanga kuvaka nei? Mari yacho anoiwana kupi? Basa racho riri kupi? Ndepatiri kuti isusu semazimbabwenzi, kamimwe mitemo iyi yavada kutevedza ikaika, they can be as very strict, asi hazvibatsire chinhu. Ini what I would advise vanhu ivavo vese avo, ngavaise petition una president. Ndokunga zvinhu zvaakudarika mwero, zvaakudarika zvibero hatizvibvumiro zvibero ndechokwadi chiripo vachomboka ndomumwe munhu atakarumbidza zvikuru nokuti vakabvisira vanhu mabills vachiti izvo munyika muna kumira zvakanaka mune masanctions saka vanhu varerukirwe but vamwe vanhu ari kungokuvara vachingokuvara vachikuvara hatizvifariri tiri vanhuwo kana kuhondo kwacho taivako izvi takuona izvikaizvika vamukomo vakambotaura rimwe gore vakati izvo kuchaita vamwe vanhu vatema vachava varungu vachaita sevarungu kudarika even varungu izvi zvatiri kuona izvika is something else avo ndi MP wangu kwandiwo kwavari kwacho kuzviba nosika ndinovavhoterawo chaizvo andi expected that one from my MP vaivadzora mwoyo ngavadzore mwoyo asi chinhu chiripo kavanhu ava ngaite petition kuna vamugabe vari kutiwo kudii nazvo izvi kurwadzisa vanhu venyika ino isu tichirwadziswa nezvakawanda hazvigone kuzvibero vanhu vari kutambura munyika ngavavasiye vagare mumwe mutemo pasi nayo
Asi ka vari kutiwo kaivo vachombo dzimwe nguva pakavakwa pacho panogona kuzokanganisa ivo vagari vacho vari pese kuti padenga pacho panenge paine magetsi dzimwe nguva vari kuti panenge paine mvura dzinotakura tsvina dziya dzesiwa nezvimwe zvakadaro daro dambudziko iri tingarigadzirisa sei kuti pasawane mumwe anosara achinyunyuta
vagadzirane namunhu wakaita development wacho ndeye anofanira kuenda mujeri vanhu ava vana mhosva nokuti zvinhu zvese zvakaitika ka yanga iri iko mitemo iyoyiyi yaifanira kuona kuti pakuitwa zvakati munhu aipiwa mari kaoyo vanhu vakavaka dzimba dzavo ngavadhire nadevelopa vachombo ndakavavimba nenzira iyoyo ngavadhire neiyoyo ngavasiyane nevanhu ende vanhu ivava ndevamwe vanhu vacho vakativhotera muzanu pf yevava tinovawanepi next time ngatizvitarise izvozvozvo the last thing ngavaite petition una president zvorwadza izvi handisi ndoga vanhu vakawanda vari kurwadziwa ini ndiri kubulawa heni ndine imba yavo but ndotonzwira urombo vanhu vari kuitwa saizvozvo izvi kumbunyikidzwa kuitwa sei mimwe mitemo ika ndiya takabva murodhesia tinayo haina kumbochinja saka yaakusanduka mandi ichitipandukira kana tichiti tiri free zimbabwe I will not support this one
aiwa ndinotenda zvikuru mukoma wangu nekuupinda muchirongwa chedu
aiwa ndokutenda iwo nemi
tinotenda regai tiende
ngavaite senyoro
aiwa tinotenda zvikuru vakamhamba kubulawayo regai tibva tabira bhodha takananga pabotswana apa mukoma George makadii tiripo muri kuona sei nyaya yekuchitungwisa iyi Manyame nedzimwe nzvimbo tiri kunzwawo kuti nyange kuna ana Mazove kune vamwe vari kubviswawo pamapurazi avanga vakagara kubva mugore ra2000
ya inoda kuti tino inogara kuchitungwisa kana ndekokunde kuzimbabwe right kuchitungwisa tine rodhi ya inobva papa mbudzi ichienda inobata kuSt Mary's right tinoda kuti kune vanhu vaya vakaitwa nezanu p f waya zanu p f yakazviitira deliberate kuti yavanhu varimo ndovamwanhu vakavhota maelections ivava hakuzidhavabvi of course vamwe zvinhu right nekuti havana kunge vakatongwa zviri proper but ngatitarisei vanhu vari mukati chaimtime ichitungwisa waitiwa mumanga makasiyiwa magepsa munoziva kuti hurumende yasingiti yaisiya magepsa ekutambira bhora ekuitawo masocial meetings zvakawanda wanda but ese iwaya akavharwa necouncil saka nevanhu ava vakapiwa mastendi iwaya ndomavakapiwa mavakajetserwa mese imomomo vachipiwa ozoenda kuda kuenda kuzengeza form pane zibane riko iro vanhu vakapiwa mastendi mese mumawaterways fine but isu tatinozoda kutarisa ndechekuti council inowana mari kubva kuvanhu ivavo and zanu p f yacho ndiyo ine vanhu vanga vari pamberi nekutoallocata because vaida kugadzisa mdc vanavo vachiti nekuti mimi ndimuri kuti mune makahwina mameya asi hamuna simba isu kuti kupa vanhu wedu ledi iyoyo murikuona saka nyaya yanga ireve kuti party iri kurwisa neimwe party because avari kuti isu kuti tisiri kutonga takachudzwa nevanhu avari kuti isu kuti tine simba nekuti tine zvibhakera you see so which means to say vanhu ivava vapedza kudaro katengeserwa nezanu mari idzodzo dzikadyiwa dai vari kutanga vadzosera vanhu vese ivavo mari dzavo nemakost ese kuakisa izvo zvizvo zvaa zviri right but ukangonzi iwe buda nhasi ndikupa 3 weeks what does that mean see that ori better mazva tizimisi tikatomuvhotera izvozvi
kana
akamuka pane kuti vote zvanu PF
I want to aiwa tinotenda zvikuru mungoma George nekupinda muchirongwa chedu
vanhu vanofanira kuti chombo wavo wanyatsomuisa wanyatsopanzira the red gate kuti no iwe masimba ako kana wakokuruti wakurisa musociety ka chimboregera vamwe wadiki watungamiri vanhu because vanhu ndiwo makings ake iye ari kusevha vanhu but iye ndiye akutosevhiwa manje.
Aiwa tinotenda mukoma George nekupinda muchirongwa chedu tichiti muve neweekend yakanaka.
Alright.
Tinotenda Gibbs.
Yeah, siyamuzwa lapho George uyakhuluma simlo kuzwayo. Eh sibuye kuye baba Moyo. Lokhu sakhona ecingweni.
Nikona baba.
Yeah, manje Moyo akusitshela abantu laba bangakhitshwa ezindlini zabo bayakuya ngapi?
Abantu laba bazaduveka. Akula lapho abaya khona ngoba siyake sibona amanyamazwe. Ngabe futhi ukubona bahlalisa abantu kutsha. Bayaqala babadingele lapho abadala khona. Se bengakayenzi lutho uko lokubakhipha lokho lokhu abantu bezimbabwe labo angazi ukuthi kumbe kuyini kumbe siyagula kumbe kuyini into leyi balokho besikhuka besidlala into one bake bakuyenza into zabo zemuramba sishina lezi kodwa ke sebefuna ukuvotela sabona abantu begijima futhi sesibi black empowerment. Black empowerment uphiwe egangeni lapho abantu bangakhitshwa bazadubeka. Akukhona lapho abayakhona ngoba uhulumende kala lapho abangabafaka khona.
Hayi siyakuzwa kakhulu, ubambe ungayikatshana baba Moyo.
Ikhona.
Yeah, blessing.
Of course, people are asking why the government is not arresting the so-called land barons in Chitungwiza, the people who were selling land to these unsuspecting people. You know, there was a report that was produced, Gibbs, by the Ministry of the Local Government Ministry. And it's specifically named for prosecution. And I quote, Councillor Dr. F. Mabamba of the United We Stand Housing Cooperative. There was also one Bonfas Manyonganise Yemurai Disabled Cooperative. There was Mrs. Manyana Chitungwiza Rubimbo Housing Cooperative. There was also Mr. Makuchete Key College. There is Major T. Marufu Youth led by one Amandishe and Honorable Chigumba is the ZANU PF MP. Was also mentioned in that particular report, but these land barons have not been arrested up to now. But let's go back to Mr. Bam. Wa Bamu, tishi tarisa pa bumbiro remitemo hurumende irikuti kune prazi ririko asi ririkunza harina kugadzirwa zvakanaka. Panga itwe sei ipapo?
Prazi racho rinofanira kuti ritange ragadzirwa zvakanaka nekuti pane vanhu vapari zvinhu zvipatori nedzimba vari kutogara mudzimba vakangosimudzwa kubva mudzimba dzavari voiswa papurazi pasina rodhi pasina mvura panotanga mamwe matambudziko akawanda akaita sezvirwere uye vanenge vasina pokuwanda chando nemvura inenge yave kunaya saka munhu asati aiswa papurazi iroro ngaritange ragadzirwa zvose zvavanga vainazvo zvinge zvadzoserwapo sokuti kana vanga vainemba imba yavanga vainayo inge yaichavakwa pavari kuendeswa pacho kana vanga vaine nzira nzira yacho iyoyo gadzirwa zvepapurazi ipapo vasati vaiswapo ngapatange pagadzirwa kwete kuraswa musango.
Gibbs.
Now, Mr. Bamu, you talked about the constitution, especially some section 81, and said the government is supposed to provide shelter to kids. But at the end of the day, how do you expect the government of Zimbabwe to do that when it is almost broke, you know?
The government cannot plead poverty as a basis for denying citizens the enjoyment to basic rights and services. What is happening is a failure by the government, in my view, to properly manage the resources at its disposal. There is an act that was passed in the 90s, which led to the creation of a revolving housing fund. What happened to it? There must be a national housing fund. Where are the funds? How have they been utilized? And why do the people still not have access to housing? I remember as I grew up, things like housing for all by the year 2015. Where did all those programs go? So it's not an issue of the state not having the resources, but failing to manage the resources that are at its disposal.
Mm-hmm. And of course, the report released last year by the local government ministry also recommended that police investigate these so-called land barons. But up to now, Gibbs, we have not heard anything. And I think my challenge to Police Commissioner General Chihuri is to move in and arrest some of these land barons. They are actually known. They are mentioned in that report, but nothing is being done. And the people who are being evicted are just the ordinary people, Gibbs, who were duped of their money.
Yeah.
Now they are losing the houses that they built and also the land.
I still remember, you know, this great artist by the name Peter Tosh.
Mm-hmm.
You know, he had a song, Only the Poor Man Feel It.
Indeed.
So at the end of the day, it's a question of the poor man feeling it, you know?
It's a problem. Regai tiende kuna mkoma Costa ku South Africa, variparu nare, makadi mkoma Costa.
Nesima makadigo.
Aywa, isu tirinani shwedu. Mkoma Costa, muruku wana se, nyayari mu gangoi, yechitungizi.
Hey, mwana nyaya kadai so nyaya ino shunguru za zinga iti. Mwana tine chiti kuchakaitika mu 2008 pakaita mrambasi na 2005 pakaita mrambasi na papa. Mwana tinotori nase kuru wakashaika apa wakanzwa wakakata kukua wakakola kusapa wakangonza kutishi wakakara muma kubeki hati ne. Lobo atosha wakango fofani hata attack ne kuziyazo kuti wanga wanza kuti kwangu achigara kwa kwaputa kutanga kufunga kutakura zvangu ndozvisa kupi iko zvinezi avanhu vakatovaka hapana munhu anovakomba nzoita saka unotanga kuti anzotarisa kuti iko zvinezi vanhu vano government inenge ichi haina mari ka but inokwanisa kuti painenge ichi haina mari inotonyadzwa kuti vanhu vavo havana mari yekuti kana tikamuputira izvi zvanoenda kupi iko zvinezi zvapinda muna June pane vanhu vanenge vane vana vanenge vane nhumbu wanu
wanu ndakupi. Mhm. Aiwa pane dambu dzikwe ipapo. Saka tori gadzirisa sei dambu dzikwe iri mukoma Costa.
No, but vano vanhu pane vanhu vakatengeserwa mastenda ne kuti kanzo zvitori official ka.
Mhm.
So iwo why wachitanga kuda kumhanyira kuputsira vanhu vaitanga kutadza kusungana navanhu vakaita vakambo vaki vakambotengesera vanhu mastenda zviri official. Iwo iwo achizovati apa pakaipa.
Yeah.
Because even tanga vatanga vambosunga vanhu vacho vozoputsira vanhu later pano kuti vato vatsvagira ground no imi pakaitika blunder rakaita soka takutsvagira iko kugara but vanhu vacho ngavatange vambosunga.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Costa nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, tinotenda imi zvenyu.
Tinotenda mukoma Rafias Muhlanga, muripo here apo?
Ndipo.
Muri kuona sei nyaya yekuchitungwiza?
Nyaya yekuchitungwiza iyi ndinoiona nemhando mbiri. Yekutanga ndinoti kuvanhu ivavo vanhu veZimbabwe vanozviziva kubvira 1980 kuti ZANU-PF inonyengedza vanhu kana taakusvika mumaelections. Saka ivo vakanyengedzwa, vakabvuma kunyengedzwa, vakavhotera ZANU-PF. Nhasi yaakuvapa
vamuhlanga, ndoda kuti murambe makabata, tiri kudzoka kwamuri. Timbooneka vamwe vateereri, rambai zvenyu makabata. And Mr. Bamu and Councillor Moyo, please do stay on the line. We just want to take this opportunity to thank our radio listeners. And as you know by now, we're actually streaming live. Simply go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. We are streaming live and saying good night to our radio listeners. This is Blessing Zulu.
And don't forget to send us a message on this number